ndinotanga chiriporo chekuti mukaona zvinhu zvese zviri kurambwa nezeki kuita hapana kana one chambozi nezanu zeki itai kuratidza kuti zeki nezanu nemasoja anoshanda musekretarieti yezeki vari kushanda together but todzoka pamubvunzo wamabvunza vhota kana kuti munhu anovhota haasi secret vanhu vanotozivana macommunities avo mawards avo vanotomira vese pavachaenda kundovhota vari maqu they know each other chiri secret iballot paunokasta vhoti paende pari secret saka zeki kuramba kwairi kuita kubudisa mapictures evanhu muvhotas ko pane mukana wokuti magosti voters kana kuti vanhu vanenge vachingoiswapo for the purpose yestafi maballot papers nokubiridzira vanokwanisa kuiswa nokuti kana mukaita mapictures hamukwanisi kutimise kana kuti 700,000 kana kuti 1 million people vane mapictures enhema picture yemunhu haisi secret face yemunhu haisi secret chiri secret ivhoti yomunhu iballot romunhu ndoriri secret so zvese zviri kuitwa nezeki zvinoratidza kuti zeki is not independent zeki is not transparent zeki haisi kuda kuita zvinhu zviri pachena ndo dzakaanzi biometric voter registration biometric kwaitorwa zita rako rokuzita rako pawakazvarirwa paunogara nepicture yatotorwa saka peposi yepicture yatorwa kuti ikei handi zvaitorwa kunzi tirijuse macases efraud tirijuse macases emagodzi voters ticlean voters row asi iyo zeki iri kuramba ichishandisa mutemo upi chinoshandisira pafesi yemunhu chiri secret pafesi yemunhu anongofambapo chii chiri secret ivote noti kuti munhu noti kuti the voter is not secret the voter must be seen the voter must be known the voter must be identified but the vote must be secret and that is what needs to be protected
asi kavari kuti ivo pamwe vanhu vanozoshandisa mifananidzo yevanhu zvisizvo
kuitei nayo zvipi zvavanoda kuvanhu vanozoshandisa mifananidzo zvisizvo kuitei nomufananidzo iyeyo vanhu vanongotora mifananidzo yakavhara pafacebook yakavhara patwitter vanhu vanongozivana vanotorana mapicture haisiyo nyaya nyaya iripo ndekuti election yedu inofanira kuitwa pajekerere election yedu inofanira kuitwa pasina zvisinganzwisisiki kana kuti zvinopokanawo nazvo pavhota zvo ende kubva pokutanga kusvika patiri nhasi tisati tambenda panyaya yemapicture kuti vanhu mavhota zoro rinovana mapicture vaizvigumba vakati purezidendi vaproclaime election date voters row ine ro risipo so nyaya yevoters row yatogara iri nyaya inotonetsa ende kumunhu wese chero akapusa chero fuza zvaro riri kuona kuti voters row iyi iri kuda kushandiswa kuita zvinhu zvisizvo
ko chii chinoitika nyika ikaita sarudzo dzine mutauro wakanyanya kudai
saka zvikasagadzirisa nyika yezimbabwe charamba chipokana panyaya dzekuti mutungamiri wenyika ndiani ende izvezvo zvinoafekta budiriro yomunyika zvinoafekta kugarisana kwakanaka munyika zvinoafekta nyaya dzedevelopment nyaya dzeeconomic recovery because hakuna vanhu vanoya kuita business nevanhu vanoita zvokubira maelection nevanhu vanoda kuita maelection ane marizalzi anozikanwa ndozvavaroda kuita vanoda kuita pachirungu anonzi elections without democracy kungoenda kumaelection asina kuchekerere asina kuda pachena asina transparency asina accountability akasviba ndozvavanoda kuita kuti kunzi kuzimbabwe kwaitwa kumaelection iwo vachida kungoti mutungamiri wezananzi ndiye president ndozvavaroda kuita ipapa varoda kuinjinia evhikiti remunhu wezanu noti kuti macitizens achuze leader wavo saka kana macitizens akasawana mukana wokuchuza leader wavo iwo dambudziko romuzimbabwe hariperi kusvika gore rinoti mazimbabwe abvumirana kuti uyu ndo leader wedu watachuza jekerere pasina chitsotsi